mvura yanga yanonoka kunaya asi hatingati zvedu yanga yanyanyisa kunonoka pari zvino kune vanenge vaine maturusi avo vakakwanisa kudyara nguva yekudyara ichiripo kusvika musi wa 10 January ndoo kana mvura yedu iyoyi ikatisvitsa muna machi svondombiri dzekutanga dzamachi handingati yanga yanyanyisa zvishata
tinonzwawo kuti vamwe vakanga vatanga kare kudyara mbeu dzavo dzakanga dzakanganiswa nezuva nekupisa muri kuona vachikwanisa kudyarurira here
vakanga vakanganisirwa mbeu dzekutanga-tanga hazvichaita kudyarurira nekuti dzakakwanisa kupona dzacho dzaakumona takutotarisa muchekechera saka zvokuti vachidyarurura mumera waakumona hazvichaita hachikure chinenge chaakuvhungwa nechidiki
mudunhu renyu reuzumba inzvimbo dzipi dzamungafunga kuti dzanga dzatikanganiswei nekunonoka kusvika kwemvura uku
kunyanya-nyanya dunhu rinonyanya kukanganisika kuuzumba nderekugombe kunyagande uku kunoda kubatana nekumaramba sekuti maramba inowanzowana mvura shoma makore ese upenyu hwayo hwese saka iyo kunyagande iyoyo iyo kazhinji zhinji haiwanzobatana nevamwe mumwaka iyo yanga yaafektika iyoyo
varimi vazhinji vemumaruva vari kukurudzirwa kurima mbesa diki dzakafanana nerukweza mapfunde nemhunga muuzumba muri kuona vachitambira here kurudziro iyi
kwedu isisi hakubatsire kurima mapfunde nemhunga idzodzo chibage ndicho chaicho nekuti tiri dunhu rinonaya mvura inganonoke zvayo pano nepapo asi kana yauya tinotoziva kuti inosvika chete mukaona uzumba yaakunzi yaparara nezuva nyika yese yezimbabwe yapera
asika varimi vazhinji vari kunzi vaakutarisa kurima zvirimwa zvinovapa mari vachikanganwa zvinopa chikafu
munongozivawo makore ano kurarama kwaakuda mari ndokusaka vazhinji vaakuenda ikoko asi kurudziro yangu ndeyekuti munhu usakanganwe chekudya hapana chinhu chakaipa sekutenga chekudya sechibage kana zviyo kana chii chinoita sadza munhu rima mbeu dzinoita kuti uwane sadza rinogutsa mhuri yako